Bato guru rinopikisa retripusi rinotaris kufara nekubvumizwa kuvhota kwaitiswa vanhu vasingagare mudunhu reHarare West. Vari kukwikwidza vakamirira tripusi muHarare West muzvare Joana Mamombe vaudza vashandi vezeki kuti havasi kufara nekuvhoteswa kwevamwe vanhu vanga vasiri mugwaro revavhoti.
Takungoona vanhu vari kungouya vachipinda vachinzwa nenhamba dzavari kufonera dzavari kupiwa dziri kukonfema muBVR. So isu nyaya yedu nderekuti aiwaka kana mune BVR mashini yacho ngaiuye pano yokonfemwa maagensi edu aripo vachiona zveshuwa kuti munhu arimo. Pane vanhu vane maslips, mavoter registration slips ayaya vari kurambirwa kuvhota. Pane vanhu vari kushandisa star 265 hash vari kurambidzwa kuvhota. Kozoya munhu bodzi ane namba. Namba iri kunzi kufonerwa kuPPR senda ndiye ochibvumidzwa kuvhota nemhaka yei.
Kanzura weward 16 kuHarare West vaDanford Ngadziore vati vakwanisa kumisa vamwe vanga vachida kuvhota paMaranatha, asi munhu mumwe chete angatovhota kare kuHeg Park Primary School.
Kunzi izvo munhu asiri muvhota zoro anovhota through a phone call inofonana officer wezeki achifona samhu vatisingazivi namba yacho, vatisingazivi even address yacho, achibvunza kuti munhu uyu ari muvhota zoro here. Munhu iyeye angangoti yesi ari muvhota zoro, zvonzi chimupepa kuti atovhota. Ndau dzokuti zvakadaro hazviitiki.
Mukuru anga achiona nezvekuvhotesa kuward 16 vaGift Homwe vati vanga vasina kuona izvichiitika nekudaro vanga vaudza vari kunyunyuta kuti vaende kuhofisi yezek. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutevedzeri wasachigaro vezek uye vari mutauriri wekomishini vaRodney Kiwa sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Tatadza kunzwawo kubva kumushandi mukuru kuzek vautoi Leslie Igwana, asi mutauriri wemapurisa vaPaul Tembanyati vaudza Studio 7 kuti hakuna mbomhangara nyaya yevavhota vasiri mugwaro revavhoti.
So far tina ripoti yatati tapiwa isusu.
Mumwe wavavhota nhasi ndiamai Biula Mutunami, avo vati vakatonhorwa zvakanyanya nezuro usiku vakamirira kusvika kwemapepa ekuvhotera.
Chinhu chakanditonhora zvakanyanya kusvika voizi rakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kuvhota.
Vakolin Chageza vati zvinovashamisa zvakanyanya kuti sei bepa rekuvhota rakashayikwa musi wekuvhota.
Shaya kuti zvazvakarongwa sei kuti unowanikwa chinzi bepa hapana.
VaHomwe vabvuma kuStudio 7 kuti nezuro vanhu vakavhota kwemaawa matatu chete sezvo bepa rekuvhotesa musarudzo dzemakanzuru rakanonoka kuuya uye rakazoshota zvakare. Kuvhota kuri kutarisirwa kuvharwa nhasi nguva dzakasiyana-siyana. Dzimwe dzenzvimbo dzavhurwa nhasi kuti vanhu vavhote muHarare dzinosanganisira Marlborough, Warren Park neWestleigh. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.